Speaker Clotty in Washington. Good evening, Africa.
Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tichitetenyura tiri mu Washington DC. Lingani chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo ndira 1/2023. Mangateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichivimba kuti mave negore rakanaka kana kuti makwanisa kupinda mugore ra 2023 zvakanaka. Hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mumiriri weZengeza West mudare reparamende vari nhengo yebato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaJob Scholar vanyora tsamba vari mujeri rechikurubhi vachiti vave kurwara zvakanyanyisa. Nyaya yekugwanurwa kwematunhu inonzi yave kukonzera mutauro wakanyanya kumapato ezvematongerwo enyika. Vanhu voramba vachifa munjodzi dzemumugwagwa. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mumiriri weZengeza West mudare reparamende vaJob Scholar vanhu vamuteedzeri wasachigaro webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vanyora tsamba vari mujeri rechikurubhi vachiti vave kurwara zvakanyanyisa vachitivo vanovimba kuti achisi chirwere chegomarara. Vaskala vakasungwa muna chikumi vachipomerwa mhosva yekupesvedzera mhirizhonga mushure mekupondwa kweimwe nhengo yebato ravo muzvare Mo Blessing Ali kunyatsime kuchitungwiza. Muzvare Ali havasati vavigwa pari zvino sezvo mhuri yavo iri kuti ichavaviga chete kana Vaskala vaburitswa muusungwa. Asi Vaskala vaendesa zvikumbiro zvakawanda kumatare zvinosvika gumi nezviviri kuti vaburitswe mujeri vachitongwa vachibva kumba, asi matare ari kuramba akatsika madziro. Hatina kukwanisa kubata gurukota runoona nezvemutemo vaZiyambi Ziyambi kuti tinzwe nezveurwere hwavaSkala kanawo vanochengetedza kumajeri sezvo nhare mbozha dzavo dzanga dzisiri kudayirwa. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutauriri webato reTCCC muzvare Fadzai Mahere.
ZCCC tiri kutadzika zvakanyanya nokuda kwavaSkala. Nokuti pari zvino vane 201 days vari mujeri vari mustokisi. Vari mujeri kudaro ijeri rekuti munogara vanhu vakatotongwa nekare kuti vakaponda vanhu vakarepa nezvakadaro. Makondishonzi acho haana kunyatsa kumira zvakanaka. Saka naizvozvo tiri kuti vaSkala vasati vatongerwa nyaya yavo vanofanira kuva vachiwana bail sezvinotaura constitution asi varimo mukati. Ndosaka vari kuzosvika pakurwara. Chiri kutsinetsa zvakare ndechekuti vanhu vari kuya kuzovavhakachira havangave magweta, vangave ana chiremba, hama dziri kurambidzwa kunzi kupinda kunovaona. Chiri icho chimwe chinhu chiri kutsinetsa seTCCC.
Vari kuti vari kurwara, vakwanisa kuona chiremba here uye muri kupa kurudziro yekuti kudii kune vemajera?
Vatambotaura nehama dzavo vanga vasati vakwanisa kuona chiremba, asi magweta ava vari kufambira nyaya yacho kuitira kuti vazokwanisirwa kunzi vaone chiremba wavo sezvinotenderwa nemutemo. Asi kuenderera mberi kwepersecution iyoyo kana kumbunikidzwa ikoko, and tinokurudzira vekujeri ikoko kuti aiwa munhu ngaangopiwa kodzero dzacho. Ngavasatarise kuti uyu munhu weCCC munhu wechii, munhu ngaangopiwa kodzero dzacho sezvakanyorwa mutemo.
variku chema chema o kuti dzimwe hama dzepedyo dzinenge dzavarasa mukati sebato muri kuita here zvinotarisirwa vamwe vanga vachiti havasi kuona bato vatungamiri vebato vachiratidzira dzimwe nguva vamwe vanenge vasingauye kuzovaona paono yakudaro
asi tinofi isu saedza nyika tinokwanisa nsho makaona vese kubvira pane mukuru chaiye vanelson chamisa vese vana biti vana kota vakuru vese vari kuenda zuva nezuva kumatare vari kuenda kujeri ikoko vari kufambira even kuti magweta azowanikwa ndofunga munoziva pakazouya vana advocate mpofu nana harrison mukomo nemagweta makuru vese ana beatrice mutetwa ibato rese rinenge richibatanidza zvese izvozvo kuti zvivepo uye tinoziva kuti panguva yakasungwa vanhu vekunyasine bato rakamhanya mhanya zvakanyanya kuitira kuti hama dzacho dzinge dzakachengetedzwa zvokuedza nepatinokwanisa asi chikuru ndechekuti matare ngaatize mutemo
mutauriri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change muzvare Fadzai Mahere vachitaura vari parunare muHarare Dare reparamende rinonzi raumba chikwata chevanhu gumi nevatatu vanova nhengo dzedare iri vachaongorora nyaya yekuganurwa kwematunhu kana kuti delimitation iyo yakapiwa mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nasachigaro weZimbabwe Electoral Commission amai Priscilla Chigumba svondo rapera Asi vane ruzivo nezviri kuitika vaudza Studio 7 kuti bato reZANU PF nere MDC inotungamirwa nava Douglas Monzora haasi kufara nezvakaitwa neZEC pakuganhura miganhu yekuti vanhu vakwanise kuvhota izvi zvinonzi zviri kupa vamwe mapato aya kuti vati panofanira kushandiswa gwaro rakashandiswa musarudzo dzapfuura kana kutoti sarudzo dzacho dziendeswe mberi mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanokokera ZANU PF mudare reparamende vapupurai togare pi
takatotaura navo patakangotanga kuzviona mumapepa nemumamedia akasiyana siyana takatogara taudza mamembers edu nenzira yatinotaura nayo kuti ngavaveredi kuti tingazodamwa zinobva tazoudziwa kuti musi wa6 tofanira kudzokera kuparamendi tikadzokera kumamembers zvakare tavataurira kuti musi wa6 tinofanira kunge tiri kuhouse of parliament nokusenate tichigamuchira bhoti yesangano rinoona nezvesarudzo rinonzi
saka mungaziva kuti muchapedza riini kuzeya mudare reparamende delimitation report iyi
zvirimo mubumbiro romutemo zvichaitiwa nezvokuti musi wa6 tinongorigamuchira hausiwo musi watinotangira kuti tingati taakuchiriongorora isu senhengo dzeparamende saka tinoti tikaritambira mumwe noumwe wondoritarisa ari kwaanenge ari tozoona zuva ratinodzoka kudare reparamende rinotaurwa musi watinenge tagara muparamende tinodzoka riini zvichiendera nezviri mubumbiro romutemo kana tatarisa izvozvo tobvumirana kuti ungava musi wani watinodzoka tobva tadzoka kuzodzeya taakuchiona kuti mukuita kwavakaita vakatarisa here zvinoremekedzwa nebumbiro romutemo
ndezvipi zvimungapa muenzaniso ipapo
zvakaita sokuti vakatarisa here kuti mabhaundari avakaisa anotarisa here kugara kwavanhu anotarisa here kuwanda kwavanhu anotarisazve zvimwe zvingangova zvinogona kunge zvichiungwawo navanhu mumisha imomo angava madzishi avo vangava vanhu nezvavanorarama nazvo vanogona kuti zvino kana magura madai zvinotikanganisa magari edu izvozvo toda kutarisa kuti vakazvitarisa here kana tapedza kuona tikavimba kuti zvavakaita vakazama nepavanogona napo kuti vaongorore nekutarisa izvi tobva tati tonyorawo ripoti yedu yatinoisa kuhurumende kuna president kuti vatarisewo ivowo kana vaenedzawo pfungwa voisa ipapo zvoenda kuzeki
vanokokera ZANU PF mudare reparamende vapupurai togarepi vachitaura vari parunare kumasvingo tabatawo gweta vachimirira Mutare Central vari nengo ye CCC va Innocent Gonese.
Ndikukoma zvivani kana kuita manheni kuti tichitambire ripoti iyoyo ichinge yatebhuriwa kupalamendi. Ndakanzwa zvakare kuti pachagadzirwa Joint Committee inenge ichizoongorora ripoti yacho inyange tisati taiona. Kambe tinozvigozoiona munge wacho yamutoitishani nekuva sitsimbira tichizoona kuti zvakanyirwa imomo ndezvipi. Vanenge vakataridzwa kuti vazoziva pamusoro pezveripoti iyoyo nezvekutambidzawo ripoti yedu yatinge tichizoongorora nekuzokurukura nezvayo tidzidzisa savadare tichionawo kuti pane zvakaitwa zvakaitwa here zvichitevedzera mitemo nemaguidelines anenge akanyorwa mubumbiro redu renyika rezimbabwe.
Saka sebato muri kutarisirawo kuti muchasangana here muchizeya zviri mugwaro iri kana maripiwa kana kuti zvinenge zvichifamba sei?
Zvinoitika ndezvekuti pane vanenge vachifanoongororawo vanenge vachizotipa gwara ratinofanirwa tichizotora. Variko vanenge vachipiwa batiri vanoona nezvemaelections kubato redu vachinge vaziyawo vanenge vachizotipawo kutitungamirira kuti iyo mari yavanenge vakaita anenge akamira sei kuti tichiwe savadari tizopawo pfungwa dzedu nezvi zvizoenda kuziti panenge pakuzoitwa ripoti yekalanda.
Segweta vaGonese, gwaro iri rakakosha zvakadii munyaya dzesarudzo?
Gwaro iri rakakosha pamusoro pekuti bumbiro redu rinotaura izvo kuti mumashure kwamakore gumi ega ega panofanirwa kuitwa nezvidhirimitation yamaconstituencies kuitira kuti maconstituencies ave nevavhoti akada kuindana. Pamutemo iyoyi zvakare panenge pachipiwa mukana wekuti izvo vanenge vachigadzira preliminary report vanoona kuti mavhoti vari munyika mese vadivhaidwa namaconstituencies ese kuitira kuti vanhu vanovhota muconstituency mimwe iyi vave vakada kuringana vakada kuinzana. Takapeziva kuita dirimitation na 2008 ndirozvii kwatova nemakore anokwana kuti hafifteen pakati pamboitwa dirimitation. Zvinoitika kunewe dzimwe nyika zvinononzi gerrymandering inokwanisika kuti vanenge vachigadzira maboundary vaite zvinhu zvisina mutsarukano zvinenge zvichiita kufadza kana kuti kufeza rimwe rutivi. Zvinenge zvichiitika zvakare ndezvekuti isavadazi zviri pange uchiongorori kuona kuti zvinhu zvakaitwa izvi zvinopindirana here nemutemo wekuti izvo vavhoti vari vanhu vanenge vaine zvinhu zvinaizvo zvakada kufanana.
Avo vanga vari gweta vachimirira Mutare Central muda reparamende vari nhengo yeCCC vaInnocent Gonese vari parunare kwaMutare. Tabatawo vaLloyd Damba, vanhu vamutauriri wemutungamiri webato rinopikisa reMDC.
Chekutanga ndopakutenda mukoma Blessing Zulu nekundipa mukana wakadai kuti ndimhorese nekutaura nevana veZimbabwe ndichiti makorokoto negoredzva 2023. Ndinotarisira kuti 2023 anenge ari makore akasiyana nemamwe makore. Ati ndichidzokera pambvunzo yenyu kuti munoona sei kudamburwa matunhu. Chekutanga ndaundipe example yekudamburwa kwakaita matunhu directly nenyaya yechitungwiza. Mukatisa kuti kudamburwa kwakaita matunhu nechitungwiza ndezve zvitsotsi zvega zvega zvakaitwa nezek. Munoona kuti chitungwiza population yayo yakakwira kumakore akapera. Ikakwira pamavhotirwo akaitwa makore akapera. But vakadzima wadzi 8 as an example vachibva vanoinyisa kwaseke munomu kuzoingedza kuchibva kwasara kusina wadzi 8 kaza kuti zvinhu zvavo hazvina sequence. Tatira kutaura panapa nenyaya yesequence kuti uchibva muwadzi 1 unopinda muwadzi 2 uchibva muwadzi 2 unopinda muwadzi 3 uchibva muwadzi 3 zvinozivikana zvinhu zvakaitwa nevana vecrash. But chikiti chavakaita ndechekuti unobva muwadzi 8 unobva muwadzi 9 wobva unopinda muwadzi 23 hazvisina sequence nekuti wabvisa mawadhi emuzengeza wakaisa kwaseke.
Asika ivo vehurumende vanenge vachitika paramende ichapuwa mukana wekuziya kana isingatambire zvinenge zvabuda kudelimitation pada zvimwe zvinogona kuvandudzwa, mune chivimbo here chekuti zvingaitika?
Hongu vakakwanisa kupa kuparamende asi chamunofanira kuziva ndechekuti paramende vanhu vatinoti pachirungu vaya ma interested parties wanhu vekuti ivo vari kugowana keke kuti batane papa ende batane papa ndesabudi regai ndikudzokerei kumashure kukreti kwakaitwa chiri mhando zimbabwe wamunangagowa jiwa kairi nablessing chebunde wakazokreterwa inonzizvo kuchiri mhando zimbabwe mukaita creation yayo nemabhaundari ayo ainyenyeredza mavakanga vachihwina vachibvisa mavakanga vachidyiwa saka mukano pakuparamende imini muri kupa vanhu kuti vagowane zvisirizvo zvinoda kuburikidza zvinodiwa navana vezimbabwe
saka poitwa sei kugadzirisa dambudziko rapinda mumusha iri vadamba
mukanzwa pedu patogara tichitaura isusu wemdc togara takataura kuti tiri kunadialogue dialogue yese tiri kuda takaiunpeka tikati tinofanira kunegosiate nezvevheki kuti vheki ine vanhu vari kompromise
valoid damba mutauriri wemutungamiri webato rinopikisa remdc vadouglas monzora vanga vari parunare muharare mutauriri wemapurisa assistant commissioner paul nyati vazivisa padandemutande retwitter kuti pane vanhu vatatu vaizvifambira havo nezuro vakatsikwa nebhazi rakabuda mumugwagwa kuzaka nyika vanhu ava vakabva vafira panzvimbo vamwe vanhu vatatu vanonziwo vakafa mumugwagwa weHarare Bulawayo pakabonderwa mota yeHonda Fit neVolvo F-Series. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakasarudzwa kuti vave mutungamiri kwenyika yeBrazil vaLula da Silva vari kutarisirwa kutoreswa mhiko nhasi munyika iyi asi vakakundwa musarudzo mutungamiri wenyika vaJair Bolsonaro havana kuda kuvagamuchidza masimba mune zvakanaka vaBolsonaro vanonzi vari kuFlorida muAmerica Pope Francis nasi vatungamira urongwa hwekukurudzira runyararo pasi rose unoitwa mukutanga kwesvondo pagore dzvaroga roga kana kuti World Day of Peace asi zvino zvinonzi zvanga zvisina kumira zvakanaka sezvo paine mhute wakonzerwa nekufa kwaPope Benedict. Pope Benedict avo vakasiya basa muna 2013 vakashaya nemusi wemugovera vari kutarisira kuradzikwa musi wechina Pope Francis vanamatira kuti kuve nerunyararo kunyika dzakaita seUkraine vakatiwo Pope Benedict aive munhu ainge akazvipira munyaya dzezvitendero Makateerera kuStudio 7 tiri kutebvenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC.
Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka tina mukoma Asha Ngwenya vanogara ivo kugokwe kana. Makadii mukoma Asha?
Tinochinda mukoma Blessing ndakadiwo.
Aiwa isu tiri nani hedu. Mukoma Asha, tichitarisa iro gore iri mukati zvinhu zvanga zvakamirawo sei kwamuri muupenyu?
Mukoma Blessing, kwandiri gore iri handikwanisi security ranga rakanaka because tikatarisa kune chitoro chidiki zvinhu zvanga zvisina kutimirira zvakanaka mari panga pasina mabasawo panga pasina saka handikwanisi kuti tangira security ranga rakanaka
asika zvinonzi atsunya arwa pane zvimwe zvamuri kuitawo here muri kugweko uku kuedza kuzviraramisa muri kurimawo here muri kuita sei
ya kugwekweko zvino tanga tichiita nezvekurima but pakurima kwacho apa hazvanga chigwadza mukoma Blessing
nechikonzero chei
because mukatarisa tangatira kana nekuri makoto ndakari makoto nyange mapita and ndakaendesa majere kumakampani na June mari yacho nandikazviita ndira izvizvi zvinonandina December unou saka upenyu hwacho andinaezvinenge ndakaoma pesapa anga chingoraramawo chingotambira but of which wangava zvirimira zvinhu zvako saka ai upenyu hwacho nangavaoma nkuru
pakubhadhara pamakambani ayanga achibhadhara sei vanga vachikupai mari dzemadhora emunyika here kana kuti nemadhora ekuamerica uye yanga iri mari ipabhero
ya mukatarisa pane vakatanga vakatangatanga kubhadhara munana June July vachona vakapiwa maratgs inini hangu ndakazopiwawo madhora ekuamerica yanga iri 125 pa mabhero matatu ndiwo ndakakwanisa kuburika kwesizonio
kana muchirima kotoni munopiwa mbeu nemakambani aya here kana kuti zvinofamba sei
ya government yaiyanga ichibatsira nembeu zvese nemafertilizers kuti tigokwanisa kurima
ko mwaka uno makarimawo zvakare here kotoni zviri kufamba sei
hatina kurasa mbereko nekuti chembere yasiyirwa takaedza zvekare kuda kuita maefort mune mamwe mune zvimwe zvikamu zvataitoisa kuti kana tikawedzera nekata pamwe tichawanawo nepakura hanoini ramangana kuti tichangira kamira sei
kunze kwecoton zvii zvimwe zvamunorimawo imomo ugokwe umu kuti mukwanise kuzviraramisa
ya mugokwe tanga tichirimawo chibage but chibage chachona futi tanga tisiri kubhadhara mukatarisa gore rineri chibage chaichiita $2.50 pabhajedi saka munozona kuti $2.50 yachona apo iwo nenge asafa wachanisa mainputs ako akawanda mafertilizers yechichi saka hazvisi kuzokwanisa kuzomita target yako nemari yanenge akashandisa saka ndo zvimwe zvezvinhu zvatatiraramawo nazvo zvirimo
mvura iri kunayawo here zvakanaika ike zvino zvekuti mungatarisiri gohwo riri nani
pane zvino mukomadzenga mukoma blessing hatisati tava netarisiro yekuti gohwo regurine richange rakamira sei bcause mvura yave ne180 sofa isiri kunaya dzimwe dzembeu dzedu dzava kutsva sofa saka isusevarimi tarasa tariro sofa
tinosimboona vamwe vechidiki vachiti kana zvinhu zvaoma vanoenda kumadhorobha kunotsvaga mabasa vamwe vachienda kunana South Africa kana kunana Botswana vachijamba bhodha kana kuenda nepabhodha pacho sei imi makafunga kuti zviri nani kugara mugogo
ya ichokwadi mikoma blesi kubuda kuenda kunze kwenyika kunana South Africa chishuviro chinenge chiriko but ndinozwawo zvekare mamiriro ezvinhu kunana South Africa ikoko kuti vanhu vari kunosvikoshungurudzwa nekubatswawo zvisiri izvo saka zvinobva zvarasawo tariro zvekare yamangwana kuti ndikaendawo kusouth africa sometimes ndenge ndisina hana ndichanoshungurudzawo ndobva sometimes ndichanotakatika saka zviringaniwo ndinotakatika ndirimunyika mangu ndichingoona kuti ndavii pamwewo chingandiitikawo zvirinyani
kusimudzirawo vechidiki vemugokwe mungakurudzirawo hurumende kuti iite sei zvii zvamunofunga kuti zvakakosha zvinoda kuitwa
ndingangokurudzirawo kuti hurumende ndikatarisa atinki nana march april hurumende nehumwe urongwa hweempower bank vakange vambointroducea kuti dai yapa zvekare mukana kune vechidiki kuburikidza neempower bank iyo ichikoretesa mari kune vechidiki takwanisawo kuita mamwe maprojects angatibatsirawo isisi sevechidiki varerutawo mamwe ematenzi achona anoita kuti tizokwanisawo kuafoda urongwa ihwohwo tibatsirike through maprojects isisi sevechidiki
tinokutendai zvikuru mukoma asha nekupinda muchirongwa chedu chanhasi
tinovatenda mukoma blesi avanezuva rakanaka
manga makateerera kubva kune mukomana wechidiki asha ngwenya anogara iye kugokwe kana vateereri musakanganwe kuteerera zvakare chirongwa chino chatinotaura nevechidiki svondo rinouya
iko zvino tochienda kuna tanonoka wande achitipa chirongwa chinotarisa nyaya dzezvitendero
Jesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu unondipa simba
Jesu simba rangu
simba rangu
Manero akanaka vatereri ndinotanono kawande ndichiti ndinoimba kuti makaita kusinisi yakanaka uye ndichiti makorokoto egore tsva. Tine mubvunzo kubva kumutereri wedu.
Komatanono kawande ndibvunzirewo vafundisi ndina Abinongorima zvangu ndiri pano paSouth Africa padzanini. Mubvunzo wangu ndewekuti Bhaibheri rinoti kuchava nekuguma kwenyika nakuti kuchava nemagumo. Right, magumo anorehwa ndeapi apa? Kuguma kwezvipi? Zvekuti zvinhu zvese zviri pano pasi zvichazonge zvisiko here uye kuguma uku ndekupi? Kana tafa tinonga tatoguma here kana kuti kuguma uku ndekupi? Ndibatsireiwo ipapo.
Ngorima, mufundisi David Simango vari pano kuti betsera nemubvunzo yako. Reverend Simango, yeyo mibvunzo.
Manheru akanaka baba Hwande nevatereri vedu veStudio 7. Mubvunzo wabva kuna Abine Ngorima. Vadzidzi vaJesu vakaubvunzawo mubvunzo uyu. Pana Mateo chapter 24 verse 3. Panoti kuzoti agere pagomo remiorivhi. Vadzidzi vakauya kwaari vari vega vachiti, tiudzei zvinhu zvichava rini? Ndomubvunzo wokutanga. Mubvunzo wechipiri, nechiratidzo chokuuya kwenyu. Mubvunzo wechitatu, nechekuguma kwenyika chichava chipi? Saka mubvunzo uyu ndowakabvunzwa Jesu navadzidzi vake. Achipindura Jesu unoti, chenjerai kuti musava neunokutsausai. Anoti papano yambiro yokuti vanhu vachenjere kutsauswa nomunhu. Kubva paverse 6 zvichidzika kuverse 11, pane zvinhu zvaanotsanangura Jesu zvichava zvinhu zvinotangira kuuya kwake, zvichatanga kuitika iye asati auya. Saka ari kuti painonzi chenjedzo, kuti isu tinonamata navose vanomuda vagare vakaziva. Apa ngazvijeke kuti Jesu ari kupa shoko rechiprofita rezvichaitika nemazuva okupedzisira, kureva mazuva ano atiri kurarama. Anotiudza kubva paverse 6 achiti jekesera kuti muchanzwa zvehondo. Nhasi uno tinoona hondo dzakapararira pasi pezuva. Kuchava nenzara, tinoona kuti nyika zhinji dziri kutambudzika nenzara. Kuchava namatenda, tiri kuona matenda ari kuwira pasi rose. Kozotizve vaprofita venhema vazhinji vachamuka. Ndiani asingazivi, asingaoni zviri kuitika munyika mazuva ano? Donzvo ravaprofita venhema nderekutsausa vanhu vazhinji.
Manzwazve nenyaya yekudzoka kwashe Reverend Simango, munoti
unoti evhangeri yokushe ichaparidzwa pasi rose. Otiudza zveke kare pamusoro pokudzoka kwake iye Jesu. Saka zvinhu zvese zvatataura izvi zvichaitika iye asati auya. Sezvatiri kuona nhasi uno, ndo dzinonzi mviro mviro dzokuuya kwaJesu. Saka kudzoka kwake kuchaonekwa pachena namaziso chaiwo omunhu wese. Pana zvakazarurwa chapter 1 verse 7 panoti, tarirai unouya namakore meso ose achamuona. Kutaura kuti uchauya nomuviri wake wokudenga unoonekwa navanhu vose. Uchauya fizikali, kana ndikadaro kuti achauya panyama, asi uri muviri wokudenga uchakonzera kuti vanhu vose vamuone. Achazouya kuzogadzirisa nokutonga nokuzotora chechi yake. Zvino mabvunza pamusoro penyaya kuti kuguma kunenge kwakaita sei. Kuchava nokuguma chaiko, nokuti pana zvakazarurwa 21 verse 1 munyori anotiudza anonzi Johani kuti ndakaona denga itsva nenyika itsva, nokuti denga rekare nenyika yekare zvakanga zvapfuura. Kutaura kuti nyika ino yatiri kurarama ichapfuura nokuzoparadzwa nomoto, Mwari achiivandudza inonzi renovation, achiivandudza kuita nyika itsva nedenga itsva, pasisina chakaipa, pasisina chivi, kuti vanhu vagare murugare, vagare mukunamata Mwari. Zvose zvakataurwa naShe Jesu zviri kuitika. Saka ndiri kuyambira hama neshamwari kuti shoko raMwari ngariremekedzwe, richitiwe, rikudzwe, nokuti Mwari zvakataura ndezvechokwadi zviri kuitika pazuva ranhasi.
Tinotenda mufundisi Simango, tinotenda zvikuru.
Tinotenda Mwari akukomborerei. Mazita baba Hwande.
Ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Kana muine mibvunzo nezvimwe zvechitendero zvamunoda kuti vamwe vazive, tumirai maaudio enyu paWhatsApp number dzinoti +1 301 919 8140 ini ndini tanonoka wande ndichikusarisa ine mufaro
tinotenda zvikuru tanonoka wande tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndokusiya mina ntungamiri Nkomo munaudze isindebele
so kuisikati sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kwezakusihlwa mthwakazi omuhle emnyakeni omutsha kungesonto mhla ka 1 kuzibandlela 2023. Ngisithi Happy New Year, igama lami nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Umeli wezengeza West edalele parlamente njalo elilunga le-TRIPC, umnumzana Job Sikala, uthi usegula kubi ejele le-Chikurubi, lapho aselenyanga phose eziyisikhombisa evalelwe khona njalo uthi ucela imithandazo kuZulu. Umongameli Emmerson Mnangagwa wethule umbiko efisela uZulu weZimbabwe umnyaka omutsha omuhle esithi uhulumende wakhe uthuthukise umnotho kumnyaka osanda kwedlula. Kwato abevandla le-TRIPC bathi ukhuluma ize. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Umeli wezengeza West edalele parlamente njalo elilunga le-TRIPC, umnumzana Job Sikala, uselobe incwadi esejele le-Chikurubi ecela imithandazo ebantwini beZimbabwe ngoba esithi uyagula. Encwadini le, lapho afisela khona uZulu umnyaka omutshe olentokozo, uSikala uthe uselamaviki amathathu esizwa ubuhlungu obumangalisayo esiswini ngakucele lesandla sokhohlo. Uthi uphatheke kabi kakhulu ngalokho njalo uthi ukhulekela ukuthi lokho kungabi luphawu lomkhuhlane wemvukuzane yamathumbu i-colon cancer. USikala uke wabulawa isisu wahlanza kakubi kunyanga ezisanda kwedlula kodwa uthi kazange athole usizo ngoba iziphathamandla zejele zala ukuthi abonane lodokotela wakhe. USikala uselenyanga phose eziyisikhombisa 7 evalelwe eChikurubi Maximum Prison eHarare ngemva kokubotshwa esetheswa icala lokuphehla uDlakela. Encwadini yakhe uSikala uchotoze abanye athi ubecabanga ukuthi ngabangane bakhe. Ubona athi usekwazi nje ukuthi ngabazenzisi ngoba kabazihluphi ngokubotshwa kwakhe. Lapha uSikala ukhanya ebechotoza ezinye iziphathamandla zebandla lakhe le-TRIPC. Wengeze wathi bakhona abanye abazama ukumbulala ababuya bemthwalele ukudla okulechefu bemhlekela kodwa bekwazi ukuthi bajonge okubi. Ngokunjalo uthi abangane bakhe beqiniso nguZulu weZimbabwe ohlokomayo ngokubotshwa kwakhe esithi kumele akhululwe. Sehlulekile ukukhuluma lomphathi intambo obona ngezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi ngalolu daba. Umongameli Emmerson Mnangagwa wethule umbiko efisela uZulu weZimbabwe umnyaka ka-2023 omuhle njalo esithi uhulumende wakhe uqhube inhlelo ezinengi ezithuthukise umnotho welizwe kanye lempilo kaZulu ngomnyaka osanda kwedlula. Umnangagwa ubonge njalo amabutho eZimbabwe esithi athembekile. Uphinde wakhuthaza uZulu ukuthi aziphathe ngokuthula njengoba kuyiwa kukhetho lonyaka. Nanka amazwi akhe.
The loyalty of the security services deserves special mention. They continue to serve our nation with utmost honor and dignity. My fellow Zimbabweans, elections offer an opportunity to exercise our democratic right.
Ukwethembeka kwamabutho siyakuncoma kakhulu. Aqhubeka esenza umsebenzi wawo ngokuhlonipheka okwezinga laphezulu. Bantu bakithi, njengoba kuyiwa kukhetho lonyaka, ngilikhuthaza ngamunye ngamunye ukuthi liqhubeke lilondoloza ukuthula. Kumele liziphathe kuhle kundaba zombusazwe. Ukuvikelwa kwenkululeko yethu kumele kusikhumbuze ukuthi kumele sisebenze ndawonye. Kumele sikhangele ngale kuka-2030 ukuze sakhe ikusasa labantwa bethu elihle.
Finally, my dear Zimbabweans, as we welcome the new year, I wish you all joy, happiness, prosperity, and peace. And remember, nyika inovakwa nevenevayo, igotongwa nevenevayo.
Okokugcina, sisamukela nje umnyaka omutsha. Ngilifisela ukujabula, impumelelo, kanye lokuthula.
Ilizwe liyakhiwa labanikazi balo, libuswe labanikazi balo, yithi thina.
UNkulunkulu aqhubeke thuthukisa ilizwe lethu. UNkulunkulu alibusise.
May the good Lord continue to prosper our nation. God bless you all. God bless Zimbabwe. Thank you.
Lawo bekungamazwi kaMongameli Emmerson Mnangagwa. Ibandla le-TCCC lithi uMnangagwa uziqhenya ngeze ngoba akulalutho olwenziwe nguhulumende wakhe oluthuthukise umnotho kumbe uZulu weZimbabwe ngomnyaka ka-2022. Nanku abantu bayahlupheka ngenxa yomnotho oguqe ngamadolo. Sixoxe lo kansila waleli bandla kobulawayo uMnumzana Edwin Ndlovu.
Okokuqala akusontweni ukuthi isizalwane seZimbabwe loba yini loba ngubani asifisele abantu umnyaka omuhle oka-2023. Into enhle kakhulu yena leyo, siyayibongela. Kodwa-ke kulizaba-ke ukuthi uMnangagwa besesithi-ke umnyaka ka-2022 ezomnotho zithuthukile. Xa sithi ezomnotho zithuthukile sikhangela i-take home yabantu ukuthi abantu benelisile yini ukuthola imali ezibaphilisayo, benelisile yini ukuthuthuka ezimpilweni zabo. Yikho esikhangela khona bese sithi hayi ezomnotho omnyaka ka-2022-ke zibe zinhle, sithi kube le ntuthuko ebekhona. Hhashi nje lokho akuthoyo, hhayi ngibonani lizaba lelo, akula nto enjengayena leyo. Njalo umnyaka ka-2023 nxa esitheni uhulumende wakhe uzazama ukuthuthukisa ezomnotho, yikukhuluma nje anti uhulumende wakhe phela uqalise ngomnyaka ka-1980 kathesi sikhuluma ngomnyaka ka-2023. Akula nto enhle ayenzileyo uMnangagwa lezanu PF esikubonayo ukuthi badilize, babulala, bachithiza khonokho abakuthola kukhona kwenziwe nguhulumende wamabhunu, uhulumende wamakhiwa. Yikho-ke akula nto entsha esingayibona kumbe esingavuma xa ekhuluma ukuthi uzatshintsha kube ngcono. Akula nto esebenzayo, yibo kambe uyakhuluma nje njengomuntu okumele akhulume, kodwa akutshoyo akuncedi ngalutho, ngamanga aluhlaza tshoko.
Uphinde wabonga amabutho uMnangagwa esithi atshengise ukwethembeka okukhulu ngo-2022. Wakhuluma njalo ngokhetho esithi njengoba kuzakwenziwa ukhetho lonyaka, abantu kumele baziphathe ngokuthula. Ungathini ngalokho?
Amasosha kumele awabonge impilo yakhe yonke ngoba amasosha phela UAM letter is a Koto Umkabe, or Valley, or South Africa, or Pendu, I tend to give to Amasocha, as on Fara is contained, for a band to offer Amasocha. Because in my Babong, a good pondi like a cool over your pillar, about 5 minutes of Kunta, who made otherwise, where his bread is buttered. Ngokwesibili nxa esithina ukhetho kumele lukhululeke uyatsho nje ngomlomo phela amazwi anto agcwalelwa mfula kodwa siyananzelela ukuthi uhulumende wakhe ulokucuku kavumeli ukuthi amanye amabandla ezombusazwe akhankase ayenelise ukuthi athole amavoti ebantwini. Sibonile kuma-by-elections kutsho watshengisela ukuthi ufuna ukuthi ukhetho oluzayo olo mnyaka nalo ka-2023 lube lo dlame batshayiwe kamalunga edala lephalamende ensiza o-Judgment Tofa batshayiwe okucacaphulu ekhezi ematopo. So kuyatshengisela nje ukuthi uhulumende wakhe uyesaba abantu, uyesaba ukhetho, yikho sokuzamela ahlukuluze abantu kutshaywe abantu ukuze anqobe.
Umnumzana Edwin Ndlovu ngokansila webandla le-TCC koBulawayo. Sixoxe njalo lelunga leZANU-PF umnumzana Joseph Chuma yena othi umnangagwa ukhuluma iqiniso.
Kubalulekile kakhulu bana nxa ingakuthela njena bomuntu abakhokheli besi bazakade besibusele okude njalo sibevula imidlela ukubana siyazi ngaphi njalo sivela okusale sobala umongameli-ke okwenze nguhulumende umnyaka lowo odlulileyo ophikisana labo lobo ngeyukuthi nje ofuna ukuphikiswa nje njengoba yenzile elegange yokuphikisa kodwa ukhona okubabhekayo ongakubona ngamehlo akho njalo ongakubamba ngezandla zakho okwenze nguhulumende lowo umnyaka lo odlulele kumeza khulu singakubalika lapha sinathi kufuna ugoqela itete ngokuthi ubona umgwaqo ebethini ukanele imsebenzi ewange ezokuzeema-power station ukanele kwayisa njalo gel esipesele isisele kunakanje kemnyeke yokela ama-irigations azisebelweni abengisasebenzi you know into ezibabhekileyo ezinceda umphakathi ezinini ezakeni esiphilini so ila omunye ezazi ezakuphilisa konoko okuyinto okusemgcekeni okukhona cishe kuyazi ukuthi kona indlela uyitshanele usuphikisukela ngendlela kumele yisifikayo uyadumisele ngokubana thivela ngapho sifika ngapho njengabantu.
Nxa sesikhangela udaba lokhetho oluza kwenziwa lonyaka lapha uthi umongameli abantu kumele baziphathe ngokuthula batshiyane lodlakela kodwa abe-TCC bathi uzama ukukhohlisa abantu lapha umongameli ngoba bathi ibandla lakhe ibandla lenu leZANU-PF yilo elitshaya abantu ngesikhathi sokhetho.
Isikhoxe lase ndaba sesifakiwe umongameli ukubana asikeni lokuthula sigcine ukuthula sikhiya emnyakeni lokhetho nxa umongameli esesho njalo so kukuwe lami ukubana sikulandele nabafana sibone ukubana sikuthilisane njani njalo sibheke njani ndawonye noma siyabe siphinde ngabonisani ngendlela efananayo imibono yethu ingathi zifanane vele njengabantu kodwa sikwazi sibona sikuyodevelophu ngokuhlonipha okukhulu njalo nokungasuki usukubuke ezidlakeni na ngenye wantu omuyeukuthi kangandlawe ukuthi uthayo nomhlambe sungulana ubongameli sokuhlakile kodwa bona nabona phela abantu abavele ngabantu bokuhlakala efuna ukuphilisa ezinephilisa ekhuluma bakito ecela kuza kuthi akuceli bantu nokuthula ekwazi ukuthi ubuti vele yena ubuti ngiqokayo ngokwazi vele nondizaliya zezilaka ukufunayo kuntu ikubona abanye abantu baze bathi ubhobho wazi yokufuna ukudala zange udala ilutho abaze badalela ubuntu ngoba umuntu ayenza imikhotsheni vele kodwa kubongabe kuthi ekhulumele phela ukuthi bakithi ashiyembe kuthula.
Umnumzana Joseph Chuma ngowebandla leZANU-PF. Okwamanje ke sizwe ukuthi uGibbs Dube weStudio 7 usiphatheleni kuhlelo lwamasiko.
Sihana masiko
uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa lo nkululeko kubalanjamathe ingcwethi kwezamasiko esintu. Sikoko lapa ngumele kwenza ngale ngomnyaka ka 2023. Lapa phela sikhuluma ngalonyaka. Siyawamukela kuhlelo kwabalandeli.
Ngibingelele emsakazweni, ngibingelele uZulu wonke jikelele wesizwe sakithi, ngithi Happy New Year Themba. Uzulu wonke ungene kahle eminyakeni omutsha.
Akusitele ukuthi ubona ngazani iwuphi kwamasiko okumele kulandelwe ngabantu lonyaka.
Mthembo ubonile ukuthi isikhona ikhalenda ekhomba khona ukuthi isikhomba umhlahlandlela ukuthi unyaka lo oqalayo siqonda ngapi. Ungananzelela kakhulu Mthembo, sibhizi manje ngokuthi sifuna ukuvuselelwa kwamasiko, siyazama sibamba ngalela ngalela ngalela. Kuyabonakala ukuthi kuyaphi. Kodwa kulalapho kusilela khona ikakhulu intsha isadingakala ukuthi ibuthe kakhulu isondezwe kwezamasiko.
Kuqakatheke kanganani ukuthi kuvuselelwe amasiko kwabalanda?
Ezamasiko intsha mayithe yangenelela kakhulu kukho kuyayibutha kuyifundisa isintu nengqubekela phambili. Amasiko afukamele into eziningi kakhulu ezakha intsha. Ungananzelela kakhulu kuke kwaba nemikhosi ebekukhalwa ngapha etsholoji kuthiwa ye umntwana setholakala ekhulelwe emncane. Khonkhana kuyikubonisa ukuthi kulalapho somewhere sihamba silele khona kakhulu thina ezamasiko ukufundisa kakhulu intsha. Nanzelela ukuthi kulabo mama laphayana obizwa kuthiwa ngubabakazi weshila sebeqalile ukubutha izingane amantombazane kakhulu bebafundisa ngempilo nangokuphila ukuthi kuphilwa kanjani. Sibalekele ukuthi kubaleke zonke lezi zinto, kubalekele zonke lezi zinto izigameko esihlangana nazo ekuphileni. So into efana nemigubho efana nemihlahlandlela imikhosi yenkosi uMzilikazi konke lokhuyana makubuthwa intsha izingane abafana amantombazana kuzosisiza kakhulu ukuthi singazitholi sisengozini zokuthi sithole abantwana abafana namantombazana amancane bekhulile abafana bezidla izidakamizwa ngoba bayabe befundiswa ngesiko. So kukhuleke kubaluleke kakhulu ukuthi abadala belethe kakhulu intsha beyilethe kakhulu kithi sibafundise ukuthi kuphilwa kanjani esizweni. Isintu siyakha kakhulu ngoba manje mabe khula njengezihlahla nje ezingaphunwanga kuzasuka kusihluphe kakhulu ngoba sebetholakala besidla izidakamizwa Mthembo.
Hayi, siyakuzwa kakhulu kwabalanda, singagqiba khonapho kwabo.
Okwamanje silungiselela kakhulu ngoba ungananzelela kakhulu 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 injongo lapho okukhangelwe kakhulu kakhulu umhlahlandlela oyiwo sungathi suvuthiwe kakhulu lowo umhlakazi okaSeptemba. So yikho manje sizama ukwenza khona amalungiselelo ukuthi kusiyafika lolu suku wonke umuntu emathebeleni ungabi lo muntu ethi yena akazwanga. Ilizwe lifike yonke indawo namakhosi akithi wonke sukumele phezulu sizama ukuthi siwagqugquzele ukuthi kusiyafika nje uSeptemba konke wonke umuntu ungabi nomuntu othi kazwanga. Sifuna yona le ntsha leyi bayikhulula abadala ibuye kakhulu. Ikhalenda isikhona manje. So and then omama bakhona laphana obabakazi oshila besigiya ngamasiko amantombazana kawahambe laphana befundiswe ngesiko. Ngiyabonga kakhulu.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla besixoxa lonkululeko kwabalanda mate ingcwethi kwezamasiko esintu. Ngilethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo ngeviki ezayo. Olivale semoyeni ngenjabulo kumthembo sithembayo uGibbs Dube.
Sibonge ke ijaheli dala uGibbs Dube ngokusipha uhlelo lwamasiko. Kuhlelo vuselela umoya, uhlelo lwamakholwa lamhlanje silomfundisi uSeni Sibanda.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje sikhangelwe umnyaka omutsha. Ngiyathemba inkosi izalibusisa njalo ngitamhlophe ukuba sesingenile emnyakeni omutsha.
Usiphatheleni namhlanje?
Ngizathanda ukuba sibale kumahubo 90 iverse ka-4 ithi yona, ngoba iminyaka eyinkulungwane emehlweni akho injengezolo selidlulile lanjengomzuzu ebusuku. Yazi kuyamangalisa ukuba ngiyakhumbula ukuthi nje khathesi nje bengixoxisana lani balaleli singena umnyaka lo esiwedlulile umnyaka ka 2022 njalo ngiyakhumbula njumayela futhi kini ngomnyaka ka 2021 esikhathi se COVID kodwa ungakukhangela kuyangani nje kuyizolo ngakho ke lapha kumahubo uyakhuluma lo umlobo uthi yena kuwe uNkulunkulu limnyaka eyinkulungwane emehlweni akho uNkulunkulu kunjengamazolo nje asedlulile la njengemzuzu nje emlutshwana ebusuku akula sikhathi bazalwane into eqakathekile efuna siyicabange singena umnyaka omutsha isikhathi esiningi abantu baya bezitshela ukuthi hayi isikhathi sesekhona ngizayenza lokhu ngizayenza lokhuyana baningi abantu engangifunda labo endihlangana labo kathi simangala ukuthi hawu siguge kangako sulabazukulu sulabantwana baningi labo abantu baziyo usibabona sebebadala kodwa nje ungani kuyizolo ulabo esikolo ilalaba abatsha abandlaleleyo ungabona ngani angisesemutsha ndlensuku eziningi kodwa uzomangala ukuba iminyaka ihamba ngesiqubo esingakanani ngakho ke nxa siqalisa iminyaka emitsha isikhathi esiningi abantu bathi ngenza isinqumo sokwenza lokhu ngenza isinqumo sokwenza lokhuyana ikanti bakhona abanye ababenjalo bemelela lezi profit ukuthi umprofit utheni ngalo mnyaka omutsha kodwa ngifuna ukukhuthaza namhlanje ukuba umnyaka omutsha usezandleni zakho ngaphansi kukaNkulunkulu umnyaka omutsha okokuqala usezandleni zikaNkulunkulu uNkulunkulu nguye ke ofaka iminyaka nguye ofaka impilo ebantwini siyakhumbula isinothi lesiyana esase sivunile kakhulu uJesu anika umzekeliso ngaso ube isinothi sesivunile sithi hayi umnyaka lo omunye zakhe iziphala zami zibe ziningi ngenze lokhu lalokhuyana kodwa kuthiwa ngalelo langa ebusuku uNkulunkulu wathatha umphefumulo wakho ngakho uNkulunkulu nguye ke obambe imphefumulo yethu ngiyokwaziyo amalanga ethu lapha emhlabeni so kokuqala kuqakathekile ukuthi wesabe uNkulunkulu ungena lo mnyaka ka 2023 yesaba uNkulunkulu yikho ukuqalisa kokuhlakanipha ukuhlakanipha akukho ukuplana akukho ukwenza ezinye izinto kodwa siqala ngokwesaba uNkulunkulu yinto emele siqale kiyo okwesibili umnyaka lozayo usezandleni zakho wena ke uzakwenzana uplana ukwenzana ukuze lo mnyaka olandelayo ube ngumnyaka wokuphumelela empilweni yakho abantu abaningi abanye umuntu uyathonelele thone bhinqika ethandaza kodwa nxa ungasozuvuke wenze olunye ulutho uNkulunkulu busisa lapho siphakama sisiba lembono ngempilo zethu ukuba sifuna ukwenzani sifaka phansi siloba phansi yalikhuthaza balaleli bami ukuba namhlanje siwungenile umnyaka omutsha siyathokoza sithi amhlophe kodwa kuyini okulungisileyo kuyini okulobe phansi kuyini ozakwenza ukuzaphakamisa igama likaJesu kuyini okwenzayo ngaphansi kukaNkulunkulu okuphakamisa njalo okuqhelisa umbuso wakhe ngiyakukhuthaza ukuba ngabe ungabala insuku zakho ube kwazi ukuba zinjengemzuzu nje emlutshwana kumbe zinjengamazolo abe sedlulile zinlutshwana
kuyiphethe mfundisi
asithandazeni baba ngegama likaJesu siyathandaza ukuba sifundise ukubala amalanga ethu babize babo babizayo emasimini akho ngiyathandaza ngegama likaJesu babize inceku lezincekukazi omele zikusebenzele zenze izinto ezehlukeneyo kulo mnyaka oka 2023 njalo uNkulunkulu siyathandaza ukuba beka isandla sakho phezu kwempilo zabo abantwana bezikolo amatitshala abenza imisebenzi ehlukeneyo abafundisi wonke umuntu olaleleyo babusise ezigabeni zabo egama likaJesu Kristu amen.
Siyabonga mfundisi Hoseni Spanda ngokusipha uhlelo vuselela umoya. Siziqive ngodaba lokuzilibazisa sileqembu leRumba elidabuka eCholocho elizibiza ngokuthi ama-elephant amahle lihamba lele madubula stars bephethe idlalate labo elitsha.
Oh my god, yeah. I'm not going to go today. I was up to my own today. Baba, Wami.
Sasa, leli liqembu elisacathulayo mpela kwezomculo nanku phela leli lidlaladelalo lakuqala lile ngoma eziyisithupha kanti isihloko salo sithi ibhantindi nansi isikhulumeli seqembu
salibonani okhumbulani Ndlovu ijaha eliphuma eZimbabwe esigabeni endaweni yaseCholocho esigabeni sakwaDry ehambambiseni nomfowethu ophuma eCholocho naye esigabeni saseGareni ukhumbulani nguyomsungulo weqembu lama-elephant ebambiseni nomfowabo uPhaleni Ndlovu.
Ingoma ezikuleli dlalade zibalisa ethi bayakhala idlozi ibhantinti impilo mbambangwe kanye lethi givite.
Bahula njalo imihla namala
abangathanda ukuthenga umculo wenu Ndlovu balithola njani?
Abangathanda ukuthenga ama CD inamba esitholakala kwizo 061 78 02 99 ezami zithi 073 82 44 640.
Likhumbule balaleli lezo zinombolo za kwele South Africa. Abafana beqembo ama elephant amahle behamba le madubula stars abephethe idlalate labo elitsha besiqibela uhlelo lwethu sithi happy new year. Siziphethe ngebezihamba phambili umeli wezengeza West ePhalamende njalo elilunga le-TRIPC umnumzana Job Sikhala uthi usegula kubi ejele leChikurubhi lampo aselenyanga phose eziyisikhombisa evalelwe khona
kanti njalo uthi ucela imithandazo kuZulu. Kwanele mthwakazi likhumbule zikhona ezekuseli kusasa ngo 6:30. Yimi owenu uNtungamile Nkomo. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Mura